Manda wanga vachirwara kwekanguva manje zvongoti taka gore rakapera vakabatwa colon cancer vakazoenda undergo avo chemotherapy kwemwedzi inenge 6 from last year to early this year. Pakazoitwa matest ekupedzisira pakaonekwa kunzi cancer yanga yapera. Unfortunately pane zvimwewo zvavanga vachirwarawo nazvo, vanga vachicomplaina makumbo nokupera simba ndedumbu ravo ranga rakazvimba. Izvi takangonzwawo nemadokta vachiti zvogona kunge zvakakonzerwa nemagasi kana pamwe mvura zvava zvakolekta mudumbu mavo. Saka takapa pane maarrangements kuti zviedze kudrainwa kuti vave more comfortable mumararamiro avo vachiti. Saka taifanirwa kuzviita kubva last week. Unfortunately kwaifanirwa kuenda kuwest end hospital kwakashayikwa mubhedha kubva last week. This week vakazodecida kuti ngatiende kuparanyara tione kuti procedure yacho inenge yaitwa here. Pavakapinda muhospital marimwe zuro ayo takatarisira kuti procedure yayo ichaitwa igopera, asi unfortunately havazokwanisa kubuda, vakazoshayika nezuro.
Pane urongwa here huripo hwekuradzikwa kwavo kusvika pari zvino?
Urongwa husati hwanyatsobuda zvakanaka, tichiri kumirira kuti tigare pasi semuriti.
Asi vanhu vakaungana papi pari zvino?
Pari zvino tiri panhamba 7 Sudbury kumona fiondo kwavanga vachigara mazuva.